Kupamu suwa ndaka sungwa, ndaka nokandwa mutrongo, randanga ndiri ndoga. Ini na opo chingono, takaiswa mshitoki sichanga chinogara vanhu mumwe, usina mwe munhu ono share naye, iya inonzi solitary confinement, yanga iri mu FB 2, yepachikurubhi maximum prison. Itrongo rinogariswa vaya vanhu vanenge vakatongerwa rufu namatare edzimhosva kuti pavanenge vava kuda kuurawa vanongonobviswa muchitokisi chavo imomo vachienda kunopfuudzwa upenyu hwavo.
Makagara kwenguva yakareba sei mujeriri?
Takagara imomo iko zvino kwemazuva makumi maviri namatanhatu, 26 days ndiri mutrongo imomo. Hakuna chimwe chunhu chounosongana nacho muupenyu chinodarika kushungurudzwa sekwandakaitwa mwedzi uno waJanuary. Pasina kana mhosva imwe yandakapara, hurumende akangonditora nokunondikanda mujere pasina mhosva kana chinyi.
Asi kavachuchisi vehurumende vanga vachikupomerai mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga.
Makanzwa Justice Chitapi vachitaura kuti pane zvinhu zvese zvomuri kupomera munhu uyu, hapana kana shoko romupurisa kana ani zvake rakatarwa pamashoko omunomupomera. Hatisati tamboona mhosva yakadaro, uye hakuna mhosva iri wiki semhosva yavakanga vachindipomera iyoyo.
Chiingava chikonzero chei vasikala chekuti munge muchisungwa?
Chiripo ndechokuti kwanga kuri kungoshungurudzwa bedzi pasina kana mhosva yandakapara zvayo. Zvakare mhosva yatinonzi takapomerwa haisisimo muconstitution medu, nokuti yakabviswa nedare reguru repamusorosoro rinonzi constitutional court. Saka chiripo ndechokuti vanga vangopindwa nomweya wokuda kuti ini navahope wechingono timbobva munyika tigariswe mutrongo. Saka izvi zvinotaridza kuti ushungurudzwe hwakadai hahugoneki kuti huwanikwe munyika dzinetevedzera gwara rejekerere uye rezvido zvavanhu.